pavaita musangano nevatori venhau muHarare vechidiki vazvipira kushanda pamwe chete vanosanganisira vebato remdct Chamisa neinotungamirwa namuzvare Kupe, MDC inotungamirwa navawosh vencube, ZANPF, ZAPU, Transform Zimbabwe neNational People's Party. Vachitaura pamusangano uyu munyori muboka revechidiki remdct Chamisa valove mochinoputsa vati vechidiki vabatana pasi pejoint youth liaison committee, chinangwa chavo chiri chekurwira sarudzo dzejekerere.
Taungana sevechidiki vezvematongerwo enyika kubva vakasiyana siyana nedonzvo rekuti tiri kuda kushandira pamwe chete kuti tinge tichikurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachizopota murunyararo uye kuti munyika munge mune kugadzikana kwakanaka pasina mhirizhonga inenge ichiitika. So tiri vechidiki vemapato akatisiyanei ende donzvo redu guru nderekuti dai waro takwanisa kukurudzira vechidiki vatinotungamira kuti vanzwisise zvakakoshera runyararo munyika, uye tiri kuda kukurudzirawo kuparticipata kwevechidiki mune zvematongerwo enyika zvichifambisa kuti Zimbabwe igogara zvakanaka. So tati isusu nhasi tiudze ruzhinji rwezimbabwe kuti chine chirongwa chatinacho chokuti tizoshandira pamwe chete sevechidiki, chine maprogram akawanda atichada kuzoita ekuenda kunzvimbo dzakasiyana kumacommunity akasiyana siyana tichitaura kuti nemhaka yevechidiki vachifanira kunge vari pamberi pekukurudzira runyararo.
Vachinoputsawo vativo vechidiki vanga vari kungoshandiswa mumapato ezvematongerwo enyika pamwe nekurwisaniswa asi pasina chauviri chavanowana.
Kwenguva yakareba vechidiki vanga vachishandiswa, kwenguva yakareba vechidiki vanga vachirwisaniswa, kwenguva yakareba vechidiki vanga vasingaone simba ravanaro maringe nemanhamba avanawo kuti tisi takawanda munyika. So tiri kuti isusu tatarisa tikaona kuti tirambe tichingomhanyira vakuru, kuti tirambe tichingoshandiswa nevakuru, kuti tirambe tichingoshandiswa kupokana nekupokaniswa hakuna kwazvingatisvitsa. So isusu tiri kuti tatarisa tikaona kuti aiwaka nyika kwairi kuenda yoda kuti paite muonera pamwe vechidiki tikamboedza kubata pamwe zvisinei nekuti unobva kubata uripi zvinogona kuti yambutsa senyika yezimbabwe.
Vataura vakamirira sangano reZimbabwe African People's Union vafungai Mupanguri vati sevechidiki vanoda kuvaka Zimbabwe itsva ine runyararo.
Tabatana nevechidiki tichida kukurudzira kuti mumaelections atiri kupinda 2018 asave nemhirizhonga, asave nekurayiwa kwevanhu sezvatakamboona kumashure kwekutanga, kuti takaona zvakakodzera kuti isu sevechidiki tibatane mukuumba Zimbabwe itsva sezvo takabva muutongi hweudzvanyiri waRobert Mugabe nevamwewose. Saka tiri kuda kuti isu vechidiki titore danho iri rejoint and engagement kuendesa kumaruwa. Tinodzidzisa vechidiki nekuti vechidiki ndo vari kushandiswa kuburikidza nevari kushandiswa nezanupf nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anova ari muhurumende.
VaIan Shona Hamandishe vebato reNational People's Party vatiwo zvakakosha kuti vechidiki vabatane sezvo zvinhu zvavanoda zviri zvimwe chete. VaHamandishe vatiwo vanoona sekuti vakataura nezwi rimwe sevechidiki vanogona kunzwika.
Isu sevechidiki taona zvakakosha kuti tibatane nevamwe vechidiki vamamabato nokuda kwokuti zvinhu zvatiri kurwira kana kuti zvinhu zvatiri kushingirira zvinhu zvimwe chete. Saka isu semusangano weNational People's Party taona kuti zvakakosha kuti tibatane pamwe chete nevamwe kuti inzwi redu rinzwikwe, nekuti tikada kuti timire tiri choga zvimwe inzwi redu harigoni kunzwikwa, asi kana tikabatana nevamwe nhau yedu inogona kunzwikwa ikatambirika zvakanaka.
Vechidiki ava vanotiwo vari kutarisira kuramba vachibatana nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo bato rezanupf ranga risina mumiririri paitwa musangano nevatori venhau, vechidiki vanga vari paava vati bato iranga richiuya kunhauriranwa dzavaiita. Hatina kukwanisa kubata vechidiki muzanupf kunzwa divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.